Gurukota reshimari mushina fundo mutuli nube vakati nyika iri kutarisira kukwira kweupfumi mugore rino ra 2021 nezvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% zvichitevera kunaya zvakanaka kwemvura uye kugadzikana kwemitengo yezvicherwa pamisika yekunze. Mushina fundo nube vakataura mashoko aya pakuparura kwavo urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende wepakati pegore nemusi wechina svondo rapera. Izvi zvinotsigirwawo nenyanzvi mune zveupfumi mishina fundo Gift Mugano ava vanoti zvinokwanisika kuti upfumi hwenyika hukwire nezvikamu izvi kana pachitariswa kuti nyika iri kubva mumatambudziko mumakore maviri adarika.
Ndinofunga kuti zvinokwanisika kuti Zimbabwe 2021 upfumi hwenyika hukwire by 7.8% kana kupfuura, nekuti kana tichibva mugomba nezvitara chiri matiri kumakore 2 apfuura aya 2020 2019 upfumi hwenyika hwanga husina kumira zvakanaka. Tanga tiri muchirungu recession kana tikangoita production inonge yakati oho segore rino kuti kwakaita maguta akanaka, zvinobva zvasvetuka paupfumi hwenyika hunosimuka zvakanaka.
Asi muzvina fundo Mugano vanoenderera mberi vachiti kukwira kweupfumi hwenyika uku hakuna zvakunoreva sezvo kusiri kufambidzana nemararamiro evanhu munyika.
Igrowth rate yakanaka but iri meaningless nekuti iri kukura isina vanhu. World Bank report yavakaita mwedzi wapera vakaratidza kuti vanhu vezimbabwe 49% ngati makumi mana nemapfumbamwe pamuzana vari kugara muextreme poverty. Tichidzidzisa population yedu 7.9 million people vari mupoverty yakasimba. Saka muri kuona igrowth isingarevi chino.
Mutungamiri weconfederation of Zimbabwe retailers vadenford Mutashu vanotiwo hongu zvinogona kuitika kuti upfumi hwenyika hunokwira nezvikamu zviri kutaurwa navanyube, asi hurumende inofanirwawo kukwidza mari isingabatirwe mushandi mutero kubva pamadhora zviuru 10 kuenda pamadhora zviuru 40 kuitira kuti ifambirane nekukwira kwemutengo yezvinhu kunyanya mushure mekudzikwa kwemutemo westatutory instrument 127.
Ndofunga nhau ino yatisangoda kubata isusu vezvitoro nhau iri muhoro kuti pamari inotekswa nehurumende mafungiro edu ndeyekuti yaifanira kunge ichisimuka kubva pa 10,000 RTGS inobatwa murepo wetax kusvikawo kana pa 40,000 RTGS zvichienderanawo nemafambiro anga achiitawo mitengo kunyanyanyanya kukwira kwakaita mutengo kubva pakaparurwa mutemo westatutory instrument 127 of 2021.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaone tarisiro yebazi rezvemari iyi ichibereka michero sezvo denda recovid-19, kumbovharwa kwemiganhu pamwe nekumbovharwa kwemakambani zvakakanganisa kukwira kweupfumi hwenyika, uyewo vachitarisawo pasvika gore.
Takatarisa zviri kuitika munyika, takatarisa denda redzihwa mupengo ranetsa, takatarisa kuti maindastiri haasi kufamba nenzira chaiya chaiya tinotarisira. Takatarisa futi kuti miganho yakavharwa, ndinoona sekunge 7.8% nefatava pakure hatiibati.
Vakuchera vanoti hurumende inogona chete kugadzirisa zvimwe zvezvimhinga mupinyi zviri kukanganisa kukura kweupfumi hwenyika kuburikidza nekugara pasi nevemabhizimusi.
Zvinoda kuti pange pane kutaurirana nemabhizinesi kuti vasakwidza mutengo, kuti hurumende ibhadhare vashandi mari inotenga, uye kuti pachitanga kurerutswa nyaya dzekuti vanhu vakwanise kutanga kushanda zvakanaka.
Mugwaro ravo reurongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore vanyube vakanga vakaisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana kana kuti 7.4%, asi bazi ravo rakazokwidziridza tarisiro iyi kuenda pa 7.8%. Muzvinafundo Ncube vakazivisawo kuti nekuda kwekukura kweupfumi kuri kutarisirwa uku havaoni vachiita zvakare humwe urongwa hwemari hwekutsigira hwavakaparura svondo rapera kana kuti supplementary budget gore rino. Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa zvimhinga mupinyi zvose zviri kunzi nenyanzvi dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi, ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kukura kweupfumi, uyewo kuona kuti zvakawanikwa mugwaro reWorld Bank zvekuti vanhu zvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana vari kurarama muurombo munyika, kukura kwese kweupfumi hwenyika kuri kutarisirwa uku hakuna zvakuchareva.